chokwadi mangwana chandifunga iwe mwanangu mangwana chatema iwe chokwadi mangwana chandifunga iwe funda mwanangu chaita zvaungoda nguva chasvike kuita zvaungoda dzidza mwanangu chaita zvaungoda mazuva mazhinji kuita zvaungoda Thank you.